Saturdays and Sundays at 15.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 10 2020. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nevana 104. Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoyambira nhumwa dzavasiro Ramaphosa kuti dzisangane nevanhu vakasiyana-siyana kwete nevehurumende vega. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nevana 104. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi nezuro kwevanhu makumi manomwe nevana 74. Pavanhu ava makumi mashanu nevanomwe 57 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vamwe gumi nevasere 17 vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanosvika makumi mashanu nevashanu 55. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevatatu 23 vafa nechirwere ichi. Dunhu reMasvingo ndiro chete risina kana munhu umwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. MuZimbabwe mose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi mana nevapfumbamwe 4649. Vapora munyika vanoita chiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi matatu nevanomwe 1437. Nhasi Zimbabwe inorangarira magamba ayo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutaura paTV nepadande mutande sezvo kuungana kwevanhu semakore ose kusingagoneki nekuda kwecoronavirus. VaMnangagwa vanonzi vachaita zvimwe chetezvo mangwana zuva rekucherechedza mauto. Mbiri dzakadomwa nemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa kuti dziedze kupedza zviri kunetsa muZimbabwe dzinotarisirwa kusvika muZimbabwe mukati memazuva mashomanana, zvichitevera zvinonzi kutyorwa kukuru kwekodzero dzevanhu pamwe chete nekusungwa nokupambwa kwevanhu. VaRamaphosa vakadoma vaSidney Mufumadi naAmai Baleka Mbete senhumwa dzavo kuZimbabwe. Bato riri kutonga reZANU-PF pamwe chete nemamwe mapato anopikisa vanoti vanotambira nhumwa idzi. Nyanzvi inoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vanoti nhumwa idzi dzizive zvadziri kufambira uye dziite hurukuro nemativi ose.
Nyaya yenhumwa dzatumirwa navaRamaphosa ndinoona sekuti ndopatingati ndopekutangira. Dambudziko guru ringatovapo nderekuti kana nhumwa dzichitumirwa, dai kwatumwa nhumwa dzekuti kana dziri kuuya kuzoyananisa, hadzizodi kuyananisa dzichiratidza sekuti dzine divi radzakarerekera. Ndopekutanga panogona kutoita dambudziko ipapo. Asi ndinodaira hangu kuti mukufamba kwenguva panogona kugadziriswa kunge nhumwa idzodzo taziva kuti dziri kufambirei.
Mungada kuona zvichifambiswa sei vaMabenge?
Kana munhu achindorora achinge atumwa semunyai, anenge achitozikanwa nyaya yaafambira. Nyaya yaafambira inenge iri yekuti azenge achizotungamira panhau yekuwana, panhau yekuroora. Zvinenge zvichitozikanwa kuti afambirei. Zvino idzi nhumwa idzi hapana ataziva kuti dziri kufambirei, nekuti vafambi vanouya zvavo, nhumwa dzagara dzinongouya. Munozviziva imi kuti nyangwe vambeki chaivo gore rakapera iri vakatombouyawo, vanogona kunge vanga vasiri nhumwa zvavo yava Ramaphosa, but vakatouya. Vakatouya pada vanga vatotumwa kana neAfrican Union kana neSADC kana ndiani anga avatuma.
Pane zvinonetsa here apa zvamuri kuona?
Chinonetsa ndichocho chekuti kana nhume dzichinge dzichiuya, dai dzagona kuzama kuteerera kuti nyaya iri kunyanya kunetsa ndeyei, kana vari kuuya sana tete kuzoyananisa, kwaakuteerera mativi ose. But mativi ose muZimbabwe, chimwe chandingangoda kutaura kwamuri wahwande, mativi ose muZimbabwe hazvirevi mapato anongori muparamende chete, nekuti Zimbabwe yakakura chose. Chakatanga ndo chakachenjedza.
Bama Benge, mativi ose amuri kutaura ndeapi?
Nhume idzodzo dai dzikakasira kuziva kuti muZimbabwe mune vemakereke, muZimbabwe mune vashandi vanotori nemapoka avo evashandi, muZimbabwe mune masangano akazvimirira ega atingati civil society, muZimbabwe munewo zvakare atingati mareligious organizations kupfuura makereke andataura aya, muZimbabwe munenge muinewo zvakare private sector vemabhizimusi. Dai vakauya vaine donzvo rekutanga vanzwisisa kuti zvinetswa ndezvipi kuburikidza nekutaura navanhu vose ivava, vasati vada kuita sekuti vatumwa vari munyai auya akatomiririra munharu da kuwana. Saka vanouya vachingoti chese chataurwa vachichema chema, chese chataurwa vachichema chema, vachicheme chemera uyo ari kuwana. Dai vauya vachingori nhume dzakazvimiririra dziruda kunge dzakamira pachokwadi kuda kuyananisa vana veZimbabwe,
avo vanga vari nyanzvi inongorora zvematongero enyika. VaJoe Mabenge vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti vanoimba kuti panotambiriswa vashandi vehurumende mwedzi uno, zvinenge zvajeka kuti vanotora sei mari dzavakapiwa nehurumende munguva ino yekurwisa chirwere cheCOVID-19. Mari iyi inosvika madhora makumi manomwe nemashanu ekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari vaMutuli Ncube kuti tinzwe divi ravo, asi mutevedzeri wemunyori mukuru mudare remakurukota vaGeorge Charamba vakati vashandi havazopiwa madhora ekuAmerica chaiwo nekuti inoguma yave pamusika mutema. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Joe.
Vazhinji varairidzi vakafila mafomu kuti mari dzeme 75 US dziende kuloka currency vanenge vari kudziwana, vamwe vasati vadziwana dzinenge chiindicata kuti dziri masatsa dzatoreka. Asi avo vakafila manostro account kuti vashandise mari idzi dziri maUS dollar vachishandisa makadzi havasati vadziwana.
Kosei vari kunetseka kuwana mari idzi?
Vari kunetseka nokuti makadzi acho haasi kubvuma kuti atenge. Kwavanenge vaenda vachida kutenga, kungava kwana TM kwana OK, vari kurambirwa kutora. Saka zvinongoratidza kuti hurumende yakabata vanhu kumeso, hapana mari dze75 US. Mari idzi dzinongori mashangura pata dzichitoreka kana wachinja kumari yokuno nereiti interbank rate shomanene, uyezve zvichipa kuti varairidzi vaya rambe vachingoyaura.
Ko hurumende iri kuti kudii nezviri kuitika izvi?
Hapana tsanangudzo dzakajeka kuti sei zvaitaurwa nehurumende kuti vanhu vaopene manostro account zviitike zvisina kuzoitika. Vazhinji vakawanda vaneta nokuramba vachifamba vachienda kumatauni vachifunga kuti mari dzavo vachadziwana dzavo manostro account zvitenga vachidzishaya. Saka tinoona vanhu vakapedza mari dzakawanda zvikuru kwazvo asi mari isingabatiki. Kana yati yapa varairidzi mari dzinoita US 75 vaopene manostro account, vachiopena ichikwanisa kutoreka iko zvino vangomira vachigarira kuyosengwa saka vazhinji vari kutochinjawo kubva kumanostro accounts ende mari inoratidza kuti yakatopera nokuti kwakawanda yava kuratidza kuti yatova kuma $65 uku pavanenge vava kuda kuchinja kuti ichiinda kulocal currency saka kubata vanhu kumeso kunyengedza vanhu
zvii zvamuruda kuona zvichiitika mune ramangwana
tinofunga kuti pachauya yechipiri yacho pachange pava netsanangudzo dzakajeka kuti tisazoramba tichipinda mudambudziko seratapinda iri
iyo mari yacho ichauya riini imwe yacho iwo ma-$75 aya
yechipiri inofanira kunge ichiuya musi wa17-18-19 ipapa tinoexpekta kuti hurumende inge yagadzirisa zvinhu manostro account anga achishandawo pane kuda kutinyengedzera
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou vari parunhare kumasvingo nablessing zulu westudio 7 mumwe murume akapfurwa zvakaipisisa ari pabasa nechizvarwa chekuchina icho aishandira vakenneth tachiona vanoti ramangwana ravo harisisina kujeka zvichitevera kukuvara kwavakaita vatachiona vakapfurwa katatu pagumbo rokurudyi uye kaviri pagumbo rekuruboshwe zvokuti vave kufamba nemadondoro kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
zita ravatachiona rakazikanwa nevakawanda munyika nenzira yakaipa mushure mekunge vapfurwa muna chikumi nechimwe chizvarwa chekuchina vazheng shuelin avo vanove mukuru wekambani yaishandirwa navatachiona kunyange hazvo vave kufamba vakakotamira nekuda kwekushandisa madondoro vatachiona avo vane makore makumi matatu nemapfumbamwe vanoonekwa kuti munhu ane mhumhu mukuru vave kugara kumusha kwavo kuminda mirefu yekuchishuku kwachirumhanzu mushure mekupfurwa kwavakaita vakarapwa muchipatara kwenguva inopfuura mavhiki matatu vatachiona vari kugara vachiuya kugweru kuti vatariswe nachiremba asi vanoti vanonetseka nekufamba zvekuti dzimwe nguva vanototadza kuuya kuzotariswa uku
kwandinobva chaiko ndoshandisa chikochikari svika kutara because pandori nedistance maybe 4 kilometers svika muhighway saka ndichatogwa nechikochikari ndosuwa patara semunhu asinawo mota ndinofanirwa kuuya rutatu pavhiki ndogona kutouya kamwe nenyaya yekuti malift akanetsa dokuta ndingada kundiona nateni saka nguva idzodzo dzikapfuura anogona kutofonera dokuta tokudza tano tenika yasichayawo chiregera saka nesemunhu anenge asi achifambise pamunde ndichitambura nguva indofanirwa kuuya ndichionekwa nguva dzakawandisa ndititoukwanisi nenyaya yekushaya chekufambisa
vatachiona vanoti vanoshandisa mari yavo kuti vauye kuzotariswa asi vachizodzorerwa nevamiriri vavashwelin pakupera kwevhiki yega yega vanoti zvakabuda mumapepanhau zvekuti vakapiwa zviuru makumi maviri zvemadhora ekuamerica mushure mekupfurwa kwavakaita manyepo asi vanoti vakangopiwa zviuru zviviri zvemadhora chete
mari yakatobudisa ndiri muchipatara abudisa 2000 yakandipa yekuti hano utengegwe chikafu kwai manyuzipepa kwainzi 20,000 yaitori nyaya yekunyepa yese
mushure mekupfurwa kwavatachiona vashuelin vakasungwa vakagara muchitokisi kwemazuva mashoma ndokubva vazobuda mushure mekubhadhara mari yechibatiso inosvika zviuru gumi zvemadhora emuzimbabwe nyaya iyi haisati yave kutongwa uye vashuelin vachadzoka kudare muna gunyana vatachiona vanoti gweta ravo rakavaudza kuti vari kumiririra vashuelin vanoda kuvabhadhara asiwo vanoti vachiri kumboda kufungisisa nezvazvo kuti vangaripwe zvakadii
ini ndiri kunyatsa kuona kuti kufamba chaiko kakuita sei zvichatonetsa ndokuti akatoti haa iri gumbo kusvikira ndafa harichaiti rera akangodai haro but harichafambi kana kumira rega rakaremegwa rakatakura weiti saka ndoda kungotanga ndaona mamiriro akaita upenyu hwangu
vatachiona vane mudzimai nevana vatanhatu avo vari kuenda kuchikoro uye vanoti vanotyira ramangwana remhuri yavo sezvo vasisagone kuzvishandira pachavo mudzimai vavatachiona amaishupikai matarirano tachiona vanoti ivo pachavo havachakwanisi kubatsira kuriritira mhuri yavo zvakanaka sezvo vachipedza nguva yakawanda vachitarisa murume wavo amai tachiona vanoti shuviro yavo ndeyekuti murume wavo aripwe zvinoita kuti ramangwana remhuri yavo rive rakanaka Dzimwe nyanzvi munyaya zvemitemo dzinoti vatachiona vanofanirwa kuendesa zviri pamutemo munhu akavapfuura kumatare edzimhosva vachitara muripo wavanoda kuitira kuti zvive pamutemo kuti vashuve lino vatevedzere mutongo unenge wapiwa. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Diamond and Allied Minerals Workers Union vaJustice Chinema vanoti sangano ravo riri mushishi rekuedza kuti hurumende inzwisise zvichemo zvevashandi vanoshandira zvizvarwa zvekuChina.
MaChina through the ambassador tiri kuti ngavawane mukana wokuteerera zviri kuitika zvechokwadi chokwadi, kwete kuprotekta manationals avo. Kana zvikasagadziriswa, vashandi vakuzoramba kushandira maChina. Hapana zvazviri kubatsira vashandi vemuZimbabwe kana nyika ino kuramba tichikuvadzwa isu tisingabhadharwi.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvezvicherwa panyaya iyi sezvo vakuru vakuru vekambani iyi vaive vasipo. Chiremba ari kubatsira vatachiona anoti gumbo ravo rekurudyi harichafi rakashanda zvakanaka sezvavaimboita vasati vapfurwa, izvo zvinoreva kuti vachange vachishandisa madondoro upenyu hwavo hwese. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.
Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Herald munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Zimbabwe inotambira nhumwa mbiri dzinobva kumutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa sezvo Zimbabwe isina chairi kuvanza. MuChronicle vakuru vechitendero chechiMoslem vanoti nzvimbo dzavo dzekunamatira kana kuti mamosque munyika yose dzambovharwa kuitira kuvharidzira kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. ZimLive.com inoti mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema vanokurudzira kuti bhodha reBidebridge rivharwe kuti vanhu vashandudze zvinhu muZimbabwe. VaMalema vakurudzira vechidiki muZimbabwe kuti vaone zvekuita kumisa utongi hwavamunangagwa vachiti kunyora pasocial media pega hazviunzi shanduko. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadi magadi vana mukoma jonga vatereri vese vashamarari vestudio 7. Ini ndinoona zvinotaurwa kunyika yeZimbabwe kuti tiri kunzwa vana vasimango ava vakuru vemakereke vachitaura vari kubvunzwa kuti muri kuzviona sei kuti utungamiriri hurimo mumunyika umu utungamiriri hunobva kuna Mwari. Vari kutadza kupindura mubvunzo iyoyo zvavari kubvunzwa zviri pachena. Saka chiri kuvatadzisa kuti sevakuru vemakereki chiri kuvatadzisa kuti vanamatire nyika yeZimbabwe kuti ive nerugare chii ivo varimo vari vavo vakuru vemakereki. Ende vakaita mamiting avo ekutironga sevakuru vemakereki havana chavari kubudisa. Vanobvunzwa kunzi vanhu vari kunyamarara, vanhu vari kuita sei, havakwanisi kuzvianza izvozvo kuti vanhu vari kunyudzwa, vanhu vari kurohwa usiku, vanhu vachiita sei. Asi vanhu vakuru vemakereki vanototya. Saka zvinhu zvakangooma zvokuti handioni zvinobuda. Chisiyai Mwari achitonga ega. Kana iri utungamiriri hwacho huri hwaSatani, chiregai Satani atonge nematongero ake. Because tikati ndekwa Mwari vanhu vachirohwa usiku, zvakangooma. Nekuti iko zvino munhu akavaka 60 million akapuwa bailout ari kutongwa achibva kumba kwake, akamiswa basa, akapuwa package, akapuwa mulandigeri, ari kutambira mari. Munhu ari kubuditsa huori huri kuitika munyika yeZimbabwe osungwa onyimwa bailout. Auraye munhu here munhu? Haana kuuraya munhu. Munhu akauraya vanhu akaba 60 million akapuwa bailout ari kutongwa achibva panze. Hapana kumira zvakanaka ipa, hapana kumira zvakanaka, hapana kujeka. Utongi hwaSatani hausi utongi hwaMwari. Utongi uhu ndehwaSatani, nokuti vanaitaidza mara vakanyura vanhu vakarohwa vakafa. Saka utongi uhu hausiri ndini hangu seiko magadziri ndiri pabhotswana.
Pamusoro evashamarari nemi vateereri vose vestudio 7, zita handini mudiwa zvanaka ndiri pano pamafikeni. Ndaida kutaura pamusoro pavamatema danda vanotaura mashoko akasunama. Vamatema danda havana kodzero yekutaura. Magadi vashamarari vestudio 7. Ndine mashoko anondirwadza akataurwa naMangwana naNick Mangwana. Mashoko akataura achiti kwanzi vana kama na Julius Malima ngavazive zvekunyika kwavo, kama ngazive zvekuti haana mukadzi wakatome iye zvaanobuda achitaura zvina basa akamira nemukadzi achitokonwa kunyenga chichi. Ifungwavo dzinotaurwa nemunhu akura here idzodzo? Anongofunga zvemahumbwe zvekunyenga. Munhu mukuru aita seizvozvo, ongofunga zvekunyenga inhamba chekuti afunge zvekugadzirisa nyika kuvana vake vava kufunga chimanje. Iye ka ongofunga zvekunyenga. Ndimudzura ndiri paSouth Africa.
Makadiko apakuri wechirongwa cheStudio 7. Ndinotenda nekupindawo muchirongwa chanhasi ichi kuti mashoko angu hana mashoko mazhinji andingataura, asi tokumbirawo kuti mutisvitsirewo kune vanhu veZANUPF kuti nhema ngasawanze panhema, nhema handiko kutungamira nyika kwakanaka. Ngautaure chokwadi zvinonga zvichitika munyika nguva zhinji. Ndine hangu TK ndiri paBakersfield muSouth Africa. Ndatenda.
Makadi vashamarari paStudio 7. Haisi kunotiri right kuno kwangundu, tiri kungochema nechirwere cheCovid ichi chapedza ruzhinji gwenyika kwashungurudza vanhu. Ini maonero angu lockdown ndizvo hazvo yatapuwa, asi haina chaingagadzirisa nekuti vanhu vangagara kudzimba, vamwe vachadofa nenzara chaivo vasingaendi kumabasa. Saka chakanaka kungokurudzira vanhu kuti vamaintaine social distance, vafambe nemaface mask. Pakungonzi vanhu vaite shutdown vagare, ndoona sekuti zvingadopa vanhu matambudziko.
Idzoro dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mitambo yakasiyana-siyana muAmerica iri kutangidza kutambwa mushure mekumbomiswa pamusoro pecoronavirus. Mitambo yebaseball, mijawo yemotikari, basketball neimwe yave kutambwa semazuva ose, asi pasina vanhu vanenge vachiona munzvimbo dzavanenge vachitambira. Sezvo coronavirus iri kupararira muAmerica zvine mutsindo, hazvizikanwi kuti mitambo iyi icharamba ichitambwa kwenguva yakadini. Vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vanoti kunyange hazvo mitambo iyi ichitambwa pasina vanhu vanenge vari munzvimbo dzinotambirwa mitambo iyi, pane mutsauko mushoma kana munhu achitarisa mitambo yakaita sebaseball kana basketball patelevision, sezvo matambiro achingori mamwe chete.
Uno muAmerica ndingati chirwere checorona ichi chakauya chikabhongodza mitambo yakawanda-wanda. Ndingati chakatanga kubhongodza iyo mitambo yebasketball, pakuino imwe mitambo yanga yauda kutanga yakaita sebhora nebaseball zvakabva zvavhiringidzwa, nefootball yauda kuti itange. Saka ipo pasama ino takaona mitambo yakasiyana-siyana yave kutanga kuti dzokei. Takatanga kuona iyo mitambo webaseball ndiwo wakatanga kudzoka, asi kudzoka kwavari kuita vari kudzoka vasina mafanzi avo vanenge vachipembera timu dzavo, vari kutamba mumastadium anenge asina vanhu. Saka tiri kuona kuti vari kudzoka, asi vari kudzoka nenzira iri very conservative.
Ko zvino kana vachitamba pasina vanhu vakatarisa kuti vanenge vabhadhara kuti vapinde vachiona. Mari yokuvabhadhara vatambi ava inobva kupi?
Ndingati chinhu chinoshamisa pamitambo yakasiyana siyana. Mari hombe inobva pamaadvertising nematv rights. Ndichireva kuti paya paya vaya vanenge vasina kunoona mutambo kutedia vanenge vachionera kudzimba dzavo vaya vaya. Advertisement anenge achibuda iyo nguva yemutambo iyo inonyanya kuunza mari kana ndingati upfumi hwakawanda kumatimu akasiyana siyana akaita sebhora, sebasketball, sefootball, ndingangoti netennis negolf. Saka mari hombe iri kubva kumaadvertisement, ndokunonyanya kubva mari yemasipoti. Ndosaka makaona vachiposeredza kuti vakasike kudzoka kwemitambo iyi nekuti vanga vaitori nemacontract anga akasainwa kudhara.
Ko, nyaya dzezveutano dzakamira sei pavatambi?
Ndingati mamwe matimu akaita kutesta vatambi vandingati vashanu, matimu aya akatorambidzwa kuti atambe kudzokera kunotamba mutambo wenhabvu. Kubaseball kuno zvikwata zvine maplayers vakanga vatesa opositive vakatonzi aiwa matimu aya ndaambomire kutamba, sawakamirira kuti vatambi wavo vaende mu-14-day quarantine. Intensity yemutambo inenge iri kuda kuendererana nenguva yapfuura iyi. Saka ndinoona kuti maplayoffs achanakidza, achava competitive, asi element yekungoti hakuna mafani haireplaceki. Saka inenge ari right, asi handioni zvinozofanana.
Vatafadzwa Munjanja vari parunhare kuOklahoma muno muAmerica neStudio 7. Ndarangarira gamba kambo kanobva kuna Cephas Mashakada and the Sounds of the Muddy Face. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nevana 104. nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoyambira nhumwa dzevasiri Ramaphosa kuti dzisangane nevanhu vakasiyana-siyana kwete nevehurumende vega. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.